This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu ndira 27 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti enei musore nhau dzanhasi.
Sangano reHuman Rights Watch rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika munyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe, ukuwo rimwe sangano rinonzi Freedom House richitiwo Zimbabwe iri kuita zviri nani munyaya dzekodzero.
Dare repamusoro-soro ronzwa chikumbiro chekuti kugarisa munhu muJerry kweupenyu hwake hwose kunotyora kodzero dzake nekudaro mutemo wakadai ngauraswe.
Chando Mpengo kana kuti Snow chinonzi charova matunhu akawanda muAmerica. Tichanzwa chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muWest Virginia muAmerica chichitaura pamusoro peChando Mpengo ichi, icho chakapinda munhorondo yekudonha zvakanyanyisa kweChando muAmerica.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro-soro reConstitutional Court nhasi ranzwa chikumbiro chekuti kutongera munhu kugara muJerry kweupenyu hwese kunofanira kubviswa mumagwaro emitemo yenyika sezvo kuchinzi kunotyora kodzero dzemusungwa. Mutoro wedu wenhau Thomas Ripasi anotipa nyaya iyi.
Dare reConstitutional Court nhasi ranzwa chikumbiro chakasvitswa nemumwe musungwa Obadiah Makoni chekuti kutongera munhu kugara upenyu hwese mutirongo kunotyora kodzero dzevanhu. Makoni akatongerwa kugara muJerry kweupenyu hwese mushure mekubatwa nemhosva yekuponda muna 1995. Vachisvitsa chikumbiro ichi mudare iri, gweta ravaMakoni vatendai biti vati kutongera munhu kugara muJerry upenyu hwake hwese kunotyora bumbiro idzva remutemo yenyika pamwe nechisungo chesangano renyika dzepasi rose reUnited Nations, icho chinoti hapana munhu anofanirwa kutotywa kana kusabatwa zvakanaka. Vabiti vati kutongera munhu kugara muJerry kweupenyu hwese kushungurudza munhu, uye vati kuita izvi kuri kunze kwemurau.
Taunza dare nenyaya yemukomana anoitwa Obed Makomi tichirwa nesangano rinonzi Veritas. Veritas ndiyo yatibatsirwa ipapo. Vamakoni vari kuti nyaya yekuti vanotongerwa kugara muJerry zvachose hazvisiri pakodzero dzemutemo, zvinokanganisa mutemo section 53 nesection 51 yeconstitution yedu inotaura kuti munhu ano hunhu hwake, right to dignity, nekuti munhu haafane kusubjectwa kutocha uri kutsinye. So tiri kuti kukanda munhu mutorongo for his life utsinye. Saka tiri kuti isusu munhu anofanira kuburitswa.
Vaenderera mberi vachiti murau wemuZimbabwe haupe mukana kumunhu atongerwa kugara muJerry kweupenyu hwese wekuti nyaya yake inge ichiongororwa mushure mechinguva kana kuti parole, vachiti Zimbabwe inofanira kutevedzera zvinoitwa kune dzimwe nyika zvekuti munhu anogona kuti nyaya yake iongororwe kwapera makore 15 ari muJerry zvinogona kuti aburitswe. Asi gweta rehurumende vaMike Chimombe vapikisa chikumbiro ichi vachiti murau wekutongera munhu kugara muJerry kweupenyu hwese wakanaka zvikuru. VaChimombe vati pane vanhu vakawanda munyika vakatongerwa kugara muJerry kweupenyu hwavo hwese asi vakazobuda mushure mekunzwirwa tsitsi nemutungamiriri wenyika kana kuti presidential pardon. Asi vabiti avo vanove zvakare mutungamiriri webato rePeople's Democratic Party varamba mashoko avaChimombe vachiti vaChimombe vadure chero munhu mumwe chete zvake akanga atongerwa kugara muJerry kweupenyu hwake hwese akazoburitswa mushure mekunzwirwa tsitsi nemutungamiriri wenyika asi vachimombe vatadza kudoma kana munhu mumwe chete zvake. Vabiti vati bumbiro idzva remutemo yenyika rakatara kupatsanurwa kwemasimba emutungamiriri wenyika nevatongi vematare, saka nokudaro vati panofanirwa kutarwa nguva yekuti matare anga achiongorora nyaya dzevanhu vanenge vatongerwa kugara mujeri kwenguva refu kana nguva inenge yatarwa iyi yakwana. Vati mutungamiriri wenyika hafanirwe kusiyiwa achiita madiro aJorgina nekodzero dzevanhu.
Tachiti isusu tsiye dzemukuru wenyika hadzina kana nebasa, nekuti panouya kodzero zvinofungwa nemukuru wenyika hazvina kana nebasa, zvine basa ndozvinotongwa kumatara.
Muchikumbiro ichi vabiti vati vamakoni vanofanirwawo kuburitswa mujeri izvozvi sezvo kodzero dzavo dzekugara vakasununguka dzakatyorwa nekugariswa mujeri kwenguva yakareba, uye vati majeri acho haana kukodzera kuti agare vanhu. Mutungamiriri wevatongi kana kuti Chief Justice vaGodfrey Chidyausiku vati ivo nedare ravo revatongi veConstitutional Court vachatura mutongo wavo panyaya iyi muzuva ravasina kutara. Pane vanhu vakawanda vakatongerwa kugara mujeri kwenguva yakareba kana upenyu hwavo hwese mushure mekubatwa nemhosva dzakasiyana-siyana, kunyange hazvo Studio 7 isina huwandu hwevanhu ava. Masvondo maviri apfuura, vabiti vakakwidza zvakare mudare iri nyaya yevarume 15 vakatongerwa rufu, vamwe vavo vave nemakore 10 vakamirira kuurayiwa vachiti mitongo yavo ngaichinjwe kuitira kuti vapike mujeri kweupenyu hwavo hwese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Masangano matatu anoona nezvekodzero dzevanhu pasi rose aburitsa magwaro akasiyana pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe munyaya dzekodzero. Mugwaro raro repagore rinonzi 2016 World Report, sangano reHuman Rights Watch rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe munyaya dzekodzero dzevanhu. Ukuwo Freedom House inoti Zimbabwe yabva pachidanho chechitanhatu kusvika pachidanho chechishanu chiri kunzi not free to partly free, sezvo paine dzimwe kodzero dzevanhu dzakambochengetedzwa zvishoma. Freedom House inotiwo Zimbabwe iri kunetseka nawo nenyaya yekunetsana kwezvinhu kana kuti kwevanhu vanoita zvematongerwo enyika muZanu PF nemumapato anopikisa. Sangano iri rinotiwo Matare ave kuratidza kuti pane dzimwe nyaya dzaanotonga asina divi raanorerekera, kusanganisirawo nyaya dzaanombopomerwa dzekuti anorerekera kuZanu PF. Mugwaro rayo Freedom House inoti nyika dzemuAfrica ndidzo dziri kutyora kodzero dzevanhu zvakanyanyisa pasi rino.
Panyika 155 dzakaongororwa, nyika 50 dzinonzi hadzina kunyatsosununguka kana kuti not free, uye dzimwe 50 dzichinzi ndizvowo kana kuti partly free. Nyika dziri kunyanya kutyora kodzero dzevanhu pasi rose iTurkmenistan, Western Sahara, Central African Republic, Sudan, Equatorial Guinea neSaudi Arabia. China neRussia dzinonzi dziri kumbonyikidza vanhu nekutyira kuti kusamira zvakanaka kweupfumi kunogona kupa kuti vanhu varatidzire. Ukuwo sangano rinoongorora nyaya dzeuori reTransparency International raburitsawo gwaro remamiriro akaita nyaya dzeuori pasi rose rinonzi Corruption Perception Index 2015. Zimbabwe inonzi iri pachidanho chechizana nemakumashano panyika dzinosvika 159 dzakaongororwa.
Nyika shanu dziri pamberi pasi rose mukurwisa uori iDenmark, Finland, Sweden, New Zealand neNetherlands. Munyika dzose dzemuAfrica, Botswana ndiyo iri pachidanho chechimakumi maviri nesere uye ndiyo inonzi iri kuita zviri nani. South Africa iri pachikamu chechimakumi matanhatu nechimwe. Transparency International inotiwo munyika dzemuAfrica nyaya dzeuori dzakawedzera zvakanyanya, uye nyika dzakabudirira muAfrica, Nigeria neSouth Africa, hadzina zvakawanda zvadziri kuita mukudzivirira nyaya dzeuori. Nyaya yeuori muAfrica inonziwo iri kukanganisa zvakanyanya kodzero dzevanhuwo zvavo. Asi nyika mbiri dziri kunzi dziri kuita zvakanaka muAfrica iBotswana neSenegal. Somalia iyo ine hondo ndiyo iri pasi pasi. Transparency International yakurudzira nyika dzose dzemuAfrica kuti dzitore matano akasimba mukugadzirisa nyaya dzeuori.
Human Rights Watch inoti nyika dziri mugungano reSADC kusanganisira Zimbabwe dziri kusimbaradza nyaya dzekutyora kodzero dzevanhu. Gwaro reHuman Rights Watch rinoongorora mamiriro akaita kodzero dzevanhu munyika makumi mapfumbamwe. Sangano iri rinoti mutungamiri wenyika Robert Mugabe vari kutonga nechibhakera vachitadza kudzika mitemo inoita kuti vanhu vasununguke. Hurumende yava Mugabe inonzi iri kutyora kodzero dzevanopikisa, masangano akazvimirira, vanotengesa migwagwa nevamwe. Mapurisa anonziwo ari kushandiswawo mukutyora kodzero dzevanhu munyika.
Human Rights Watch inotiwo hurumende haina zvairi kuita kuripa vanhu vakatyorerwa kodzero dzavo kana kuponderwa hama dzavo nekuda kwenyaya dzezvematongerwo enyika. Asi mashoko aya arambwa nemutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo avo vaudza Studio 7 kuti zvizhinji zvinenge zvichinyorwa hazvina umbowo hwakati tsvikiti. Tabata chipangamazano musangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga kuti tinzwe nezvegwaro ravaburitsa kuti vakarinyora sei.
Zvatinoita kuHuman Rights Watch ndezvekuti tinoenda pasi chaipo, tinopinda muvanhu, ngatiise muZimbabwe zviya izvi. Ini semuongorori weHuman Rights Watch ndinotofamba muZimbabwe ndichibvunza vanhu vane kodzero dzavhiringidzwa, ndichitaura nevatungamiri vehurumende, ndichibvunza ngatiti mafashamu emvura akaitika kutokwe mukosi dhemu, vanhu vakazotambisa kuenda kuChingwizi. Tinotopinda mumatende muChingwizi tichitaura nevagari kuti matambudziko avo ndeapi. Kunonzi kwapiswa misha vanhu vatamiswa kumapurazi ekumazowe. Tinosvika ikoko tichitaura navo. Tapedza izvozvo tochizoverengedza zvatawana, tozvipepeta, tozvitsveta mumagwaro, totanga kutaura nehurumende kuti igadzirise, ichinje maitiro kuitira kuti izadzise kodzero dzevanhu semhiko yakaitwa nenyika zviri mubumbiro remitemo renyika redu idzva ra2013.
Muri kutiwo imi zvinhu munyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe zvinenge zvisiri kunyatsofambira mberi zvakanaka, sei muri kudaro?
Hongu, chiripo ndechekuti tinofanira kutenda kuti bumbiro idzva remutemo ra2013 rine kodzero dzevanhu dzizere dzirimo dzakakwana dzakanaka. Asi dambudziko riri pakuzadzisa kodzero idzodzo nekuti hurumende haisi kuita izvozvo. Tinoona kuti matambudziko ari kuakawanda, kune nzara, vanhu havasi kuwana chikafu chakwa kakakwana, mvura ishoma, vanhu havasi kuwana mvura yakanaka yekunwa, zvakarewo kana kuzvipatara hakuna mishonga yakakwana. Ikodzero idzodzo dziri kumbunyikidzwa. Tochionawo zvekuti pamatongerwo enyika hurumende yeZANU-PF haiiti zvakanaka pakuremekedza kodzero dzevanhu. Tinoona kuti mauto, mapurisa nevasori vanopindira vachimbunyikidza kodzero dzevanhu, zvinova zvinhu zvisina kunaka. Zvati kukurudzira hurumende kuti irege, itevedze zviri bumbiro idzva remutemo reZimbabwe.
Asika vamwe vanoshora zvamunoita kuzanganisirawo iyo hurumende yeZimbabwe vanoti imi munenge muchitaura zvamunenge maudzwa nehurumende dzekunzeuko dzekumawirira.
Kwete, iwayo mashoko asina maturo. Chiripo ndechekuti isu seHuman Rights Watch nevamwe vakamini vanorwira kodzero dzevanhu, tinoti isusu matambudziko emuAfrica anopedzwa nezvinobva muAfrica. Tinoona kuti panyaya dzekodzero dzevanhu kune bumbiro rinonzi African Charter on Human and People's Rights, kureva kuti bumbiro rekodzero dzevanhu vemuAfrica rakanyorwa, rikatsigirwa nekutsinhirwa nenyika dzose dzemuAfrica. Ndoratiri kutaura iroro.
Chipangamazano musangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa.
Makateerera kuchirongwa chenyu cheStudio 7.
Tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weWashington DC tichikudzai zviri kuitika munyika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vakuru vakuru vemuJapan vasvika muPhilippines nhasi murwendo rwavo rwemazuva mashanu munyika iyi. Izvi zvinoitika panguva iyo nyika mbiri idzi dziri kucherechedza ukama wadzo hwemakore makumi matanhatu. Mutungamiri wePhilippines vaBenigno Aquino vatambira vaAkihito nemudzimai wavo amai Michiko pamabiko aitirwa pamuzinda wavo weMalakanang Palace. asi kunze kwemuzinda uyu mazana nemazana evanhu varatidzira vachiti vanoda kuti vakadzi vamanikidzwe kuita zvepabonde nemadzimai ekuJapan aive ndodzokura zvakare asi kunze kwemuzinda uyu mazana nemazana evanhu varatidzira vachiti vanoda kuti mauto emuJapan aimanikidza vanhu vemuPhilippines kuita zvepabonde navo vasungwe kana kuti vanhu vakabhinywa ava vange vachiripwa.
Vari kutungamira musarudzo dzekutsvaga achamirira bato reRepublican Party musarudzo yemutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti havasi kupinda muurongwa hweIowa svondo rinouya. Urongwa uhu ndehwekuedzana udzamu hwepfungwa dzinozadzisa zvinodiwa nevavhoti. VaTrump vakapfumisisa zvikuru vanoti havasi kupinda muurongwa hwemusi wechina vachiti havafunge kuti vanobatwa zvakanyanya zvakanaka nemukokeri wechirongwa ichi Megyn Kelly weFox News. VaTrump vari kunetsana naKelly kubva muna nyamavhuvhu wegore rapera zvichitevera kubvunzwa kwakaitwa vaTrump naKelly kuti sei vagara vari munhu anozvidza vanhukadzi. Mumazuva akatevera vaTrump vakazoti Kelly anofanirwa kuva aiva kumwedzi panguva iyo aikokera chirongwa chekunzwa mafungiro evakuru ava vari kuda kupinda musarudzo yemutungamiri wenyika. Mashoko avaTrump akatsamwisa vanhu vakawanda kubva kumapato ose eDemocratic Party neRepublican Party.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Dutumupengo rine chando mupengo rinonzi Jonas raive nemhepo yaidarika makiromita makumi masere paawa uye rakavhiringa matunhu akawanda muAmerica, izvo zvakasiya matunhu achinetsekana nemirwi nemirwi yechando chiri pakati pemasendimita makumi mana nezana remasendimita, icho chakadonha kwemazuva maviri azere. Matunhu akanyanya kurohwa nedutumupengo iri anosanganisira Washington DC, Maryland, Virginia, West Virginia, Pennsylvania, North Carolina, South Carolina, New Jersey, New York, Kentucky, Tennessee neGeorgia. Vanhu vanodarika makumi matatu vanonziwo vakafa zvichikonzerwa nedutumupengo iri, iro rakakonzerawo njodzi dzakawandisa dzemumigwagwa. Zvivakwa zvakawanda zvinonziwo zvakaparadzwa. Dutu iri iro rinonzi ndiro hombe kusvika pari zvino rinonzi rakaisa vanhu vanodarika mamiriyoni makumi masere munjodzi. Vamwe vaive munjodzi iyi zvizvarwa zveZimbabwe zviri mumatunhu akasangana netsaona idzi. Mumwe wevakasangana nenhamo yekuvharirwa mumba kwemazuva matatu akatevedzana ndava Jonah Masiya nemhuri yavo avanogara muInwood kuWest Virginia. Muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tabata vaMasiya vanove murayiridze kuti tinzwe kuti vakararamawo sei kubva mutsaona yakaunzwa nedutumupengo iri.
Kuno kuWest Virginia kuInwood chando chakadonha chakawandisa, chakadonha chinokwana kusvika 1 meter. Chakavharirwa mudzimba, motikari dzikavharwa zvokuti unenge usingaioni. Tikadhiga haza zvakaoma. Zvikoro zvakavharwa kubva pachakanaya kuchishanu chevhikapera ichi kusvikira nanhasi hatisati tamboenda kumabasa, zvikoro zvakavharwa.
Tichitarisa madonhere iwaya nemamwe makore, pane musiyano here kana kuti zvinhu zvamungati haiwa tagara tichizviona tazvijaira?
Pane musiyano mukuru. Ndisati ndamboona zvakadai kubva ndichiuya kuno kuAmerica. Chero ivo vagari vemuno chaivo vanototiwo vasati vamboona zvakadai kwemakore akawanda. Saka hameno zviri kuitika chakawandisa kudarika mamwe makore ese ari kurangarirwa nevanhu.
Mataura nyaya yekuti maiita motokari dzenyu dzekutozochera semunochera mafunde embambaira, tsanangurai kuti zvanga zvakamira sei.
Zvakaitika ndezvekuti takatanga tichiona dzichinyura muchando kusvika dzavharwa, zvokuti unongoona pakachena zvokuti unofunga kuti hapana chiripo, kuti unogona kutofambapo asi uchifamba pamusoro pechando. Saka nemafoshoro takatoita kudhiga kuchera chaiko chaiko, zvekuti pandaifunga zvangu ndaitoti iko ingapatai tazvokuposhora mufudze zviya tiri kumusha taitogadzirirwa kuti tizogona kuposhora chando kuamerica saka haza zvakaoma vana tiri kutongovharira mudzimba nekuti vakabuda vanobatwa nechando zvokuti hazvizoiti saka hazvimboiti
tinonzwa kuti nguva zhinji panenge pachiuya chando ichi kana kuti panodonha snow iyoyi kana chando ichi munoziviswa kuti mugadzirire manga vakagadzirira zvakadii
ya vanozivisa kune munyu wavainawo kunoku unototengeswa mumasaga anenge ma50 kg ekumushaya unenge wakazara wokuti ndo unoti kana wachera chando chaenda kure moisa munyu uya pasi kuita kuti chinyungudike chiende mafoshoro kune mafoshoro mahombe kune matochi ekutotenga kuitira kuti kana magetsi akaenda tinotenda zveduwo kuti haana kuenda kuno
mune dzimwe nzvimbo tiri kunzwa kuti mune ndufu dzakawanikwa kuburikidza nesnow iyoyi mudunhu menyu mune ndufu here dzakaitika uye zvivakwa zvakaputsikawo
kunoku hatina kusangana nenjodzi dzekushayika kwevanhu asi motikari dzakawanda dzakakudubuka munzira tinoti mhuri yezimbabwe tinotenda mwari kuti takachengetedzwa handisati ndanzwa kana shoko rimwe rekuti mwana wezimbabwe wakashayika nokuda kwechando ichi saka tinotenda kuti takachengetedzwa
vanga vari chizvarwa chezimbabwe vajona masiya vanovemurayiridzi vari parunare muinwood kuwest virginia muno muamerica nestudio 7
vadzidzi vanobva mumhuri dzinoshaya vari kuita zvidzidzo zveelevel varikurudzirwa kuti vanyorere kupinda muchirongwa chekuti vawane mukana wekunodzidza pachena muzvikoro zvepamusorosoro zvekuamerica gore rinouya vanoda kupinda muchirongwa ichi vanofanira kubata sangano reUnited States Student Achievers Program kana kuti USAP iro rinokokerwa nesangano reEducation USA mumwe weavo vanoshanda nechirongwa cheUSAP vatando sibanda vaudza Marvelous Muhlanganya uye westudio 7 kuti vanoda kuwana rubatsiro urwu vanofanira kuenda kumahofisi avo ari muHarare Gweru Bulawayo nemutare
chirongwa ichi ndechekubatsira vana vechikoro vane yatingati talent muchirungu asi vasingakwanisi kuwana mari yekuwana dzidzo yepamusorosoro saka ndechekuvabatsira kuti vange vachikwanisa kuwana anonzi mascholarship kubhadharirwa chidzidzo chavo chepamusoro kuzvikoro zvepamusoro zvekuamerica
munotarirei kuti munhu akwanise kunge achipinda pachirongwa ichi
tinotarisa kuti mwana anofanga achigona zvikuru muchikoro uyezve kwaanobva kwacho kumhuri kwake vanofanga vasingakwanisi kunyatsomubhadharira kuti aende kuzvidzidzo zvepamusoro saka isusu tinobatanidza kukwanisa kwake kudzidza nezvikoro zvepamusorosoro zvekuamerica kuti akwanisa nge achikwanisa kunopinda ikoko achidzidza ikoko
vanenge vachida kupinda muchirongwa ichi vanokurudzirwa kuti vaite sei vanowana kupi maapplication nezvimwe zvakadaro
vanoda kupinda muchirongwa ichi tinovakurudzira kuti vaende kunzvimbo ina muno muzimbabwe kuti vakwanisa kunge vachinowana maapplication form ekuti vakwanisa kunge vachipinda muchirongwa ichi nzvimbo ina idzi muHarare tiri paeastgate paeducation usa 7th floor goldbridge paeastgate kugweru inowanikwa pagweru memorial library kubhuruwayo iri pabhuruwayo public library then kwamutari iri patena memorial library saka vanongoenda pamaamerican centers ari panzvimbo ina dzandareva idzi
zvii zvamunenge muchida kuti munhu ange anazvo paanozonyoresa kuti apinde muchirongwa ichi
anofanirwa kunge ari pagore rekupedzisira repamusorosoro rekuhigh school ratinoti a level and anofanirwa ari munhu anonyatsorova nekukwenenzvera chikoro chaizvo
pane mapepa aanofanira kunge anawo here
mapepa anofanga ina ndeungoratidza izvozvo zvareva zvokuti anofanira kunge achikwenenzvera chikoro samari uyezve kuti mhuri yake inenge isingakwanisi kunyatsokumubhadharira kuti akwanise kunge achiwana dzidzo yepamusorosoro yekuyunivhesiti kuamerica
kuti munhu awane mafomu iwaya anofanira kubhadhara here kana kuti anofamba sei
mafomu aya anopiwa pachena hapana mari yavanofanira kubhadhara
maapplication acho anovharwa riini
maapplication acho anovharwa zuva rekupedzisira February saka vanofanira kunge vaunza maapplication zuva iroro risati rasvika
vatando sibanda ndivo youth coordinator kumuzinda weamerica muHarare uye vachishanda nechirongwa cheUSAP vanga vachitaura vari parunare vari muHarare makare naMarvelous Muhlanganya uye westudio 7
Muchirongwa chedu cha live talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa kupesana kwemagwaro aburitswa neHuman Rights Watch, Freedom House pamwe neTransparency International pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe pamwe neuori.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munhau dzedu dzemitambo. Mukuru wevatambi vechikwata cheZimbabwe Cricket, Elton Chigumbura, asiya basa rekuva mukuru wevatambi. Asi Chigumbura anoti achange achienderera mberi nekutambira chikwata ichi. Muongorori wenhau dzemutambo uyu, muzi wetu Adebe, anoti sangano reCricket Zimbabwe rinofanirwa kugadzirisa zvinhu sezvo vacharamba vachirasikirwa nevanhu vane unyanzvi kana zvinhu zvikaramba zvakaita manyamamire nerongo. Chigumbura akasiya basa panguva apo Zimbabwe yanga iri pamakwikwi emat20 abva kupera kutambwa kuBangladesh. Mavelas Muhlanganya weStudio 7 ataura navaDebe kuti tinzwe maonero avo.
Zimbabwe pamagame anga ichitamba yanga ichitadza kuwina, saka confidence inogona kuti inge ichidzikira. Ndoza takaona zvichiitika. Zvinogona kuti Captain Nyuwana ari kuuya anogona kunge achibatsira chikwata cheZimbabwe Cricket, saka tichaona kuti zvichafamba sei. Asi zvakakosha ndezvekuti iyo Zimbabwe Cricket inge ichitraya kuti igadzirise maproblem mahombe aripo muZimbabwe Cricket, maproblems anofura Captain chete. Asi takatarisa game race reCricket.
Ndiani angatarisirwe kuti awanikwe achitora chinzvimbo chaChigumbura sekuona kwenyu?
Zvinotinetsei toziva kuti parezvino Hamilton Masakata ndiye akapedzisa to yeBangladesh ave captain, iyezve anga achitamba zvakatinakei. Vazhinji vakatarisira kuti ange achipedzisa sacaptain weZimbabwe, asi semaonero angu zvinogona kuti zvinge zvichiita kuti Zimbabwe inge ichitsvagawo captain anenge ari mutikimbichana kuitira kuti ange achikura netimu yeZimbabwe Cricket kuenda mberi.
Tombotarisa iwo mutambo wanga uri kutambwa neZimbabwe Cricket neBangladesh, semaonero enyu kupera kwawakaita, vakazotamba zvakanaka here kana kuti zvakafamba sei?
Vakatamba zvakanaka, especially tikatarisa kuti vanga vakunda magame maviri ekutanga vakazowina the last two games kuti vange vachikwanisa kuti vaite series kuti iite 2-2. Saka izvozvo zvinovapa confidence, iyezve zvinovagadzirira kuti vange vakati simbe yekuenda kuWorld Cup ye-T20.
Asi munoona iwo mutambo wecricket munyika wakamira sei? Pane zvinofanira kugadzirwa here nesangano reZimbabwe Cricket?
Maonero angu zvakakosha kuti vange vachispreada game, vasaconcentrate kumabig cities fanika Bulawayo neHarare chete, asi vange vachitarisa kwese kwese ndokuti vange vachiwana manew players.
Muongorori wenhau dzemitambo vamuzi wetu Adebe vachitaura naMavelas Muhlanganya weStudio 7 vari parunare muBulawayo.
Akateerera kuStudio 7 munokwanisawo kutibata pachannel Zim muchishandisa decoder reWizdig kubva pa9 p.m. kusvika 11 p.m. Kana muri paWizdig, tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetsekana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva moribatidza zvakare, mosikana zvakare, kuitira kuti munyatsotibata pachannel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pasatellite TV, pasmartphone nepaintanet pa www.channelzim.net.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare.
Sangano reHuman Rights Watch rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika munyaya dzekodzero dzevanhu, ukuwo Freedom House ichiti Zimbabwe iri kuita zviri nani munyaya dzekodzero.
Dare repamusorosoro ronzwa chikumbiro chekuti kugarisa munhu mujeri kweupenyu hwake hwose kunotyora kodzero dzake.
Tabva tasvika kumagomo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nen wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga naMavelas Muhlanganya uye munhau dzechirungu.